Mhindura hatisati taiona takangosiya tsamba dzedu kumahofisi kwavo, asi iko zvino izvi mamiriro akaita zvino ndeyekuti vanhu vari kuburitsa chokwadi pachena kuti vetemp housing corp ndo vanhu vanga vakagara pagiraundi kubva 2010 kusvika pachizofoma gurupu reevhenzi ranga rakuda kupuwa nekanzuro rakapwanyisira vanhu. Saka vanhu vari kuvaka izvizvizvi, vanhu vatomisawo mastructures futi, vachitaura kuti court order yakatipwanyisira isi yedu. Kana kanzuro yauda kutipwanyira ichienda kumatare, yunopuwa court order yetembwe.
Sika zvekuti vagari vavake zvakare hazvikonzere here matambudziko, nekuti ka panenge pachida kuti pauye nyanzvi kubva kukanzuro kana kuti mainspector kuzoona kuti mavaka zvakanaka here? Hamuzoone here muchingopwanyirwawo zvakare?
Vagari vari kuvaka matemporary structure anova ndo akangopwanywa nekanzuro. Vazhinji vari kutaura kuti satina kwekuenda, ndo dzadzatiwo dzimba dzedu idzodzo. Takamirira kanzuro kuti itire guri raisi.
Hurumende kuburikidza nebazi resocial welfare, hurumende kuburikidza nebazi rezvemagariro evanhu yakatiyo vanhu ngavafainoende kunogara kumatende kuZimbabwe grounds uko vachibatsirwa nechikafu. Pane vaenda here kusvika pari zvino?
KumaZimbabwe grounds hapana kana mumwe chete akabvuma kuenda ikoko. Vakaona sekunge vanhu varangana kuti kana vanhu vakange tavatura tavaisa kumaZimbabwe grounds, zvoreva kuti kuzodzoka panzvimbo ipapo hapachadzokeki. Saka vanhu vakatayiwa kumaZimbabwe grounds, hatidi rubatsiro irworwo. Kana muchida kutibatsira imimi vehurumende, tibatsirei tiri pamastend edu iwayo, nekuti takatreatwa zviri unfair kuti takapwanyirwa necourt order yakanzi evhenzi isusu tiri vetembwe.